manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kwa tereri, tinokangana zvakare manera anasi, uri musi wemuvhuro, Nyamavhuvhu 3, 2020. Makateerera ku Studio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinezvi muchirongwa chedu chanhasi.
Uwandu hwevanhu vari kubatwa neCOVID-19 muZimbabwe hunoratidza kusasimba kwehealth system yemuZimbabwe pamwe chetezvo nekuti hatifunge kuti hurumende iri kuita nemazvo.
Uwandu hwevanhu vobatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika. Kunyanya muHarare horamba uchikwira zvakanyanya.
Vashoma ivavo vatinoti skeleton staff vari kuenda kumabasa kunoatenda kuma emergencies vari kutotadza kupiwa PPE yakakwana yekuti vashande nayo.
Vana mukoti navana chiremba vanoti hurumende iri kutatarika kuvawanira zvekuzvidzivirira nazvo kuti vasatapurirwe chirwere cheCOVID-19 izvo zvoisa upenyu hwavo munjodzi. Vemakereke vokurudzira nhaurirano apo nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu dzinonzi dzawedzera zvakanyanya munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika vakakwira kusvika pazviuru zvitatu nemazana mapfumbamwe nemakumi maviri nemumwe kana kuti 3921 vanhu vafa vari makumi manomwe kana kuti 70 uchitiwo vapona kubva kuchirwere ichi vave chiuru negumi nevatanhatu kana kuti 1016. Ruzhinji rwevanhu vari kuwanikwa vaine chirwere ichi ndevaya vanonzi vagara vari munyika vasina kumbobvira vashanyira dzimwe nyika. Chimwe chinonzi nedzimwe nyanzvi dzezveutano chiri kuwedzera dambudziko rekupararira kwechirwere ichi kushayikwa kwavana chiremba, vana mukoti pamwe nevamwe vashandi vezveutano vemuzvipatara zvehurumende ava vene mwedzi miviri vari pakurangwa mabasa. Rimwe dambudziko rinonzi riri kutadzisa kufamba kwezvinhu muhondo yekudzivirira chirwere ichi kusavepo kwegurukota rezveutano pamwe nevamwe vakuru mubazi rezveutano. Kubva zvadzingwa basa raive gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo, mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa havasati vadoma gurukota idzva. Rimwe dambudziko rinonzi riri kunetsa kuti chirwere chinge chidzivirirwa inyaya yekuramba vanhu vachipinda nekubuda munyika vachibva kuSouth Africa zviri kunze kwemutemo sezvo vanhu ava vasiri kuzoenda munzvimbo dzinochengeterwa vanenge vabva kunze kwenyika kana kuti maquarantine center uko vanofanirwa kunge vachivhenekwa. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kutevera chirwere ichi pasi rose inoti South Africa yave nevanhu vanodarika zviuru mazana mashanu negumi nechimwe kana kuti 511,000 vabatwa nechirwere ichi. Vanhu vafa munyika iyi vanonzi vadarika zviuru zvisere nemazana matatu kana kuti 8,300. Pasi rose vanhu vanodarika mamiriyoni gumi nemasere nezana rezviuru kana kuti 18,100,000 vabatwa nechirwere ichi uye vanhu vafa pasi rose vadarikawo zviuru mazana matanhatu nemakumi masere nezvinomwe kana kuti 689,000. America iyo iri pamberi muuwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi inonzi neJohns Hopkins University yave nevanhu vanodarika mamiriyoni mana nezviuru mazana matanhatu nemakumi matanhatu nezvina kana kuti 4,668,000 vabatwa neCOVID-19. Vanhu vafa muAmerica vanonzi vadarikawo zviuru zana nemakumi mashanu nezvina nemazana masere nemakumi matanhatu kana kuti 154,860. Imwe nyanzvi mune zveutano vachidzidzisa paNottingham Trent University Britain, Dr. Matthew Nyashanu, vanoti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi muZimbabwe hunoratidza kusasimba kwenyaya dzezveutano munyika. Ngatinzwei vachitsanangura.
Uwandu hwevanhu vari kubatwa neCOVID-19 muZimbabwe hunoratidza kusasimba kwehealth system yemuZimbabwe, pamwe chetezvo nekuti atifunge kuti hurumende iri kuita nemazvo. Nekuti one of the things chatiri kuona, hapana yatinoti surveillance system. Hatizive munhu ari kubuda nekupinda munyika medu, hatisi kuziva munhu akauya nechirwere, kana kuti pakatanga kuuya vanhu nechirwere paya paya pakakanganiswa, papasina maprotocols, vanhu vaingosanganiswa kwanzi tangoita quarantine. Quarantine inoreva kuti munenge musinganise vanhu, vanhu vanenge vachienda mumwe nemumwe akazvimirira ega.
Tiri kuonawo kuti muwakidzani weZimbabwe, South Africa, yaita uwandu hunodarika mazana mashanu ezviuru kana kuti 500,000. Zvinorevei tichitarisa dambudziko riri muZimbabwe?
Namba yevanhu vane COVID-19 vatiri kuona muSouth Africa zvinoratidza kuti muZimbabwe mune vanhu vakawanda zvikuru vasati vaitwa testing vari kurwara nechirwere cheCOVID. Nekuti zvatinoona ndezvekuti vanhu vari kukwanisa kudarika pamuganhu weSouth Africa neZimbabwe vachinotsvaga zvekudya. Ndiyo imwe futizve nhamo yatakataura pekutanga tichiti hurumende iri kuti vanhu garai mudzimba. Vanogara mudzimba seiko vanhu vasina chekudya? Iye zvino tiri kuona nekuti vanhu vakudziviswa vakuda kufira mudzimba nenzara. Saka vakunzvenga vachipinda nemumasango vachinotenga zvekudya kuSouth Africa vachidzoka. Apa hapana munhu ari kuziva kuti abva kuSouth Africa ndeupi, akanobatwa nechirwere ikoko uya upawo uya ari muZimbabwe, ari muZimbabwe achipa ari muZimbabwe. Saka manumbers ari kuitika muSouth Africa ari kutokwira nekuti South Africa iri kuita testing yakasimba kudarika yedu. Dai taito testa dai vanhu vakatodarika pa4,000. Nekuti zviri kuitika muZimbabwe ndezvekuti hamuna munhu ari kumonita zvinhu zvakanaka. Vanhu zvevari kukundikana kunge vachigara mudzimba dzavo vachitevedzera yatinotiya quarantine. Nekuti havana zvekudya, hapana rubatsiro huri kubva kuhurumende rwekuti runokwanisa kuti vanhu vagare mumba. Anongodzigara mumba, anodyeiko munhu uyu? Vanhu ngavasapotwe vawane chekudya.
Imi maikurudzira zvikuru nyaya yecontact tracing, asi tiri kuonawo kana mune nyika dzakabudirira mune muri kuita dambudziko rekuti vasimbe necontact tracing. Zvii zvamungataura?
Hongu, contact tracing inonetsa kana kunyika dzakabudirira, asika zviri nane kuita zvimwe zvinhu pane kusaita zvachose. MuZimbabwe imomo patinogononapo dai tichikwanisa kutoti tinotozozviita, vatinawo vataziva ngatiitei. Zvinhu zvakaoma zvikuru zvecontact tracing, tinoziva kuti pane mamwe masystems anogona kunetsa even mumadeveloped countries akaita sana UK, United States of America. Asi muZimbabwe chaimu chaimu chaakunetsa ndechekuti pasina contact tracing iyoyo, kana kuti tichi testing yedu chai chaiyo haina kusimba, ngatichitorai mari dzatenge tina dzese dziya dzatiakungotikaita contact tracing. Zvingatinetsa, hatina mafoni evanhu. Tochiita testing kuziva kuti munhu wese auya achirwara ane chirwere cheCOVID here kana kuti haana. Kana tange tamuziva, obva atora matanho ekuti asatapurira vamwe. Ndo zvinhu zvatinofanira kunge tichigadzirira muZimbabwe.
Avanga vari nyanzvi mune zveutano vachidzidzisa paNottingham Trent University kuBritain, Dr. Matthew Nyashanu, vari parunare kuBritain kwakare neStudio 7. Zvichakadaro, mutungamiri wesangano ravana mukoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vanoti chimwe chave kupa kuti chirwere chekoronavhairas chipararire zvakanyanya munyika inyaya yekuti vakoti navana chiremba havana zvikwanisiro zvekuzvidzivirira kutapurirwa chirwere ichi kana kuti maPPE. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Chiri kutaridza kuti muzvipatara hamuna PPE ndechekuti pari zvinezvi tine vana mukoti vashoma shoma vari kukwanisa kuenda kumabasa. Vashoma ivavo vatinoti skeleton staff vari kuenda kumabasa kunoatenda kumaemergencies, vari kutotadza kupiwa PPE yakakwana yekuti vashande nayo. So kutiti gozota ora kudzoka kwana mukoti vamwe vose even vakapiwa mari nhasi kuti vadzoke vaende kuenvironment yemahospital kusina mapepees hazvikwanisiki izvozvo. Saka tiri kuti nyaya idzi dziri mbiri dzinofanira kuatendwa dzose panguva imwe chete, nyaya yemari nenyaya yepepee.
Mungajekesa here kuti zvii chaizvo zvamuri kuda pane zvekuzvidzivirira izvi kana kuti mapepee aya?
PPE yatiri kutaura nezvayo yatinoda muzvipatara. PPE yakafanana nezvamakaona zvakapfekwa nevanga vakapfeka ku heroes kwaivigwa gamba, majumpsuits, mamask, masurgical mask, N95 mask. Zvichidependa nekuti uri kuita procedure ipi, and also gumboots and goggles. Zvinhu izvi ndiyo protective clothing yatinotarisira.
Saka pari zvino vakoti navana chiremba vari kushandisa chii chaizvo?
Tiri kuona vana mukoti vari kungoshanda pamwe aine mask 1 the whole day. Akasvika pabasa anopiwa mask chete, hakuna magowns, hakuna majumpsuits, hakuna zvimwe zvose izvo zvinotarisirwa kunge zviripo. Anotoshanda neuniform yake yabva nayo kumba, achizogozoidzokera futi nayo kumba, achishanda nemapatients nevarwere. Vamwe vacho vanenge asiri kuziva vazhinji ati havasi kutestwa sezvatinotarisira. Saka vanenge vasiri kuziva kuti patient iri corona COVID-19 positive here or not.
Izvi zvine matambudziko akaita sei chaizvo zvekuti munenge musingazivi kuti munhu akamira papi?
Izvozvo zvinoita kuti tive panjodzi huru, nekuti tava kutotora vanhu vose, varwere vose vanouya kuzvipatara sema potential vanokwanisa kunge vaine COVID, nekuti hakuna testing iri kuitwa. Kudai hurumende yaikwanisa kuita testing yekuti munhu wese ari muchipatara, munhu wese auya pahospital achitsvaga rubatsiro atestwe, zvaikwanisa kunga zvichiridyusa need yePPE. But pari zvinezvi tiri kutarisira kuti hospital environment yakazara COVID-19. Saka tinonga tichiti mushandi wese wepachipatara anofanira kunga akapfeka complete, adequate, proper PPE.
Vamwe vanenge vari kupfeka mamaski ejira zviri kufamba sei uye zvine dambudziko rei?
Tinoona mukoti vamwe vachitopiwa mamaski aya emajira ano kugadzirwa anova asiri ideal in a hospital environment. Saka kushota kwezvinhu izvozvo kwaita kuti vana mukoti vatapurirwe chirwere checovid. So kuti mukoti aswerere zuva rose aine mask 1 achiti akaenda kuti anoibvisa oisa paside omwa T, odzoka oipfeka oshanda, oenda kulanji oibvisa oisa paside, handizvo. Mukoti anofanira kupiwa mamaski pese paanonga aibvisira haachaidzosi, nekuti anonga achishanda neenvironment iri unsafe kana taakutarisa zvecovid-19.
Vanga vari mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nezvinomwe kana kuti 957,000 vabatwa nechirwere cheCovid-19 muAfrica. Vafa vanonzi vadarika zviuru makumi maviri nemazana maviri ane makumi masere nevasere kana kuti 20,288. Vapora vadarika zviuru mazana matanhatu zvine gumi nechimwe chete kana kuti 611,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavhairasi pasi rose wadarika mamiriyoni gumi nemasere kana kuti 18 miriyoni. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM
4930-13860 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelife talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu. Munenge muchitibata pamasaisaya anoti 4930-13860 ne 15460 kilohertz pa shortwave.
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti vanhu vanodarika 53 vasungwa nemauto nemapurisa kubva hurumende zvayashandisa chisimba kurambidza vanhu kuratidzira nemusi wechishanu chadarika. Gwaro raburiswa nesangano reZimbabwe Peace Project riri kupomera mapurisa nemauto mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Izvi zvinonzi zvakanyanya kuitika mwedzi wapera uye sangano iri rinoti vanhu 15 vakapambwa vamwe vachitoshwa. Vanhu vanodarika 200 vanonzi vakatyorerwa kodzero dzavo. Vakasungwa vanosanganisira munyori ane mukurumbira Sisidangarembwa, mutauriri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere pamwe nevamwe. Mumashoko kuvatori venhau bato reMDC Alliance rinoti nhengo dzaro zhinji dzaenda muupoteri munyika dzichitya kuitwa kafira mberi. Sangano rinoira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch rinotiwo vamwe vadzidzi vakasungwa mushure mekuonekwa vakatakura mureza wenyika uye vamwe vanhu vari kusungwa vachinzi vainge vanyora padande mutande reTwitter nezvekuratidzira uku. Vaironga kuratidzira uku vari mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vakasungwa zuva rekuratidzira risati rasvika pamwe nemutori wenhau aiburitsa nyaya dzeuori Hope Chingono. Magweta achingono anga ari mudare nhasi nechikumbiro chekuti apiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Asi vanzi vadzoke kudare musi wechina apo pachapiwawo mutongo wekuti vangarivhume vawanewo mukana wekutongwa vachibva kumba kwavo here kana kuti kwete. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvatangawo kuratidzira padande mutande rakaita seTwitter pasi pedingindira rekuti upenyu hwemwana weZimbabwe hunokosha kana kuti Zimbabwean Lives Matter. Asi vachinyora padande mutande rao reTwitter munyore mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vati zvakakosha ndezvekuti zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika zvibviswe. Asi nyika dzakatemera zvirango izvi dzinoti zviri kuitika munyika zvekutyorwa kukodzero dzevanhu ndizvo zviri kupa kuti vakuru muhurumende vatemerwe zvirango uye vakaita utongo hwejekerere zvirango izvi zvinobviswa. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchingurika Shiri kanawo gurukota rezvekudzivirirwa kwemukati menyika vakazembeka zembe avasina kupindura mubvunzo yatavatumira. Mukuzoya nezvenyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata munyori mukuru wesangano reZimbabwe Council of Churches Reverend Kenneth Mutata.
Mamiriro akaita zvinhu munyika Zulu haana kumira zvakanaka nenyaya yekuti taona kuti ugwere weCovid-19 wakwira zvokukwira zviya vanhu vari kufa vari kuramba vachiwanda. Asiwo munyika mune mhirizhonga dzakasiyana-siyana dzaita kuti nyika isagadzikana zvakanaka. Zvino kana maita dambudziko rechigwere chadai munyika mukaita mhirizhonga ufumi hwenyika husingafambi zvakanaka, zvinenge zvichireva kuti nyika mamiriro ayo haana kumira zvakanaka. It's a source of concern kuvanhu vakawanda vanotarisa vachiverenga mamiriro ekunze kuti panoda kuti patsvagwe nzira yokuti zvigadziriswe.
Mubatanidzwa wenyu wemakereko uyu wakamboedza kuti paitwe nhaurirano dzakadai, asi takanzwa mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vachiti havapinde munhaurirano dzenyu nekuti chinangwa chenyu sematauriro avo chinenge chainge chiri chekuda kuti paumbwe hurumende yemubatanidzwa.
Blessing, hapana munhu ari kutaura nezvehurumende yemubatanidzwa. Vanhu vari kuti zvingaitwa sei kuti nyika ise musoro pamwe chete kuti tigadzire mamiriro akaita zvinhu, nokuti hatigoni kuramba tichienda kumberi zvinhu zvakaita semamiriro azvakaitawo. Nhamo yatakatarisana nayo haigoni kuti ingapedzwa nevanhu vari mukati memakakatanwa nebopoto nekugwa, vamwe vachitiza, vamwe vari musango, vamwe vakasungwa zvinotsvaka kuti mumusha munge munorugare kana tida kuti gadzirise nyaya takatasana nayo iyi.
Saka muchaenderera mberi muchiedza kuti mutsvage nzira dzekuti munyika muitwe nauriranidzi.
Ticharamba tichiedza mikana yose yatinayo, blessing, nokuti hatina imwe option. Option yedu ndeyekuti maZimbabweans anofanira kuti aite engage. Saka ticharamba tichiedza kutsvaka nzira dzokuti maZimbabweans angasangana sei kuti aone ramangwana nemaziso akafanana. Saka maefforts wawanoramba achienda kumberi kusvika pawanikwa anobudirira.
Vanga vari munyori mukuru wesangano reZimbabwe Council of Churches, Dr. Kenneth Mutata, vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanoona nezvemamiriro ekunze muAmerica vanoti vari kutarisira kuti kuchauya mafashamu emvura nedutu mupengo remhepo riri kunzi Tropical Storm Isaias riri kutarisirwa kurova zvakasimba matunhu maviri anoti North Carolina neSouth Carolina. Asi mvura nemhepo izvi zviri kutarisirwawo kupfuura nemudunhu reGeorgia. Asi nechekumunyanza, mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vabva vati mutemo wechimbi chimbi wekubatsira munguva yenjodzi ushandiswe kana kuti state of emergency. Dunhu reVictoria riri kuchamhembe kuAustralia radzika mitemo yakaomarara zvikuru muguta reMelbourne yekuti vanhu vasafambe-fambe senzira yekuedza kudzikisa kupararira kwechirwere checoronavirus. Mutungamiri wehurumende yenyika iyi vaDavid Andrews vakati vanhu havasi kuzotenderwa kufamba pakati penguva dza8 manheru kusvika na5 mangwanani. VaAndrews vanoti vanhu mazana matanhatu nemakumanomwe nemumwe vakabatwa nechirwere ichi uye vanomwe vakafa. Vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika zviuru 11. Vamwe vanhu vainge vakapakatira pfuti nezuro vakauraya mutori wenhau Pablo Morgares neanomuchengetedza apo vainge vachidya muguta reIguala. Mutori wenhau uyu ainge aine bepa nhau repadandemutande reindaneti rinonzi Pablo Morgares raiburitsa uori hwemapurisa nemakoronyera. Sangano rinoona nezvevatori venhau reReporters Without Borders rinoti gore rino chete vatori venhau vatatu vaurayiwa munyika iyi uye zana raurayiwa kubva muna 2000 munyika yeMexico. Kunyange hazvo vanhu vakawanda vari kufa nechirwere cheCovid-19 vamwe munyika havasi kutora dambudziko iri nenzira yarinofanirwa kubatwa naro sezvo vasiri kuzvidzivirira kubva kuchirwere ichi. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya iyi.
Vanhu vakawanda vari kuchema hama neshamwari dzavo dzinenge dzafa nechirwere cheCovid-19 kunyange hazvo zvava pachena kuti chirwere ichi chiri kuuraya vanhu vakawanda. Chinhu chinoshamisa kuti vanhu vakawanda havasi kuzvidzivirira. Muimbi ane mukurumbira munyika Bob Nyabinde uyo aiva parufu rwehama yake anoti kwese kwaari kufamba ari kungoona vanhu vasiri kukoshesa matanho akatarwa neWorld Health Organization okuti vagare vakapfeka mamask pamwe nekugeza maoko avo. dzavo nguva dzose.
Zvandiri kuona mumigwagwa zvinosuwisa. Tiri kukumbirisa chaizvo kuti ngatitevedzere zviri kutaura zvekuti ngatipfeke mamasiki tisangomhorosana zvekuda kugumana kufadzana zvezvo. Chirwere cheCovid chiriko and izvozvi zvichakuratidza kuti chapfunya chisero matiri.
Nyabinde uyo ari mushishiro kuronga kuimba rwimbo rwakanangana nezvechirwere cheCovid 19 anoti denda iri rapfunya chisero munyika zvokuti panodiwa dzidziso yakanyanyisa kuitira kuti vanhu vanzwisise. Nyabinde anoti nyika yakavairairwa apo nyika dzemhiri yemakungwa dzairwisa kutapuriranwa kwechirwere ichi vanhu vachifunga kuti hachisviki kuno. Mufundisi weFM Tabernacle of Faith iri mudunhu reHarare West, Pastor Sam Dube vanoti vanhu vari kutora chirwere ichi sedambe. Pastor Dube vanoti vanhu vose vanofanirwa kutevedzira zvavari kuudzwa nenyanzvi dzeutano senzira dzekuti vasabatwe nechirwere ichi.
Kazhinji kachona tinotaura zvinhu izvi zviri casual kana zvasvika kwauri, asi paunosvika pazvinosvika pauri unotanga kupanika. Vanotaura vachiti izvo dzisai maoko enyu at all times. The quickest way in spread the coronavirus is contact. Zvavari kungoedza kutaura ndezvokuti izvo it can be prevented kana tikatora necessary precautions.
Mumwe chiremba wekusali Mugabe Hospital asi asina kuda kudomwa nezita rake anoti vanhu vane mabasa anoita kuti vashande nemhomho dzevanhu ndivo vari kunyanya kutapurirwa chirwere cheCovid 19.
Ngezvezvi vanhu vakuchifanira kugara kudzimba dzavo and only go to work kana zvitori absolutely necessary. Was the way now my cases are ukwira ama local cases asi firema returnees. So meaning kuti already on the ground tikutoinfectana pachedu. So social distancing, masks and not going to work or not going to social gatherings is the most important thing right now.
Vase pasitenti nairi avo vanorwira kodzero dzevanhu vanorarama neHIV AIDS vanoti vagari vemuWarren Park D uko kune mumwe mugari akafa nechirwere ichi havatombonzwisisa kukosha kwekupfeka mamask nekugeza maoko nesipo senzira huru yekuzvidzivirira kutapurirwa COVID-19 nokuti havana kuwana dzidziso iri marimwe nezvechirwere ichi.
Zvisanitaizezvo hapana zvakadaro. Hapana kana one imba household ndakamboona chidaro. Tingatora zvisanitaizezvo, tingatora zvekugeza maoko chaizvo. Kana handina ndamboona munhu anoita mbosvika pamba ipapo kuti ndizvigeze maoko kana chi, hapana zvinoitwa zvisanitaizezvo. Vanhu havasi kutombozviita apo nepapo ndipaunongoona vanhu vanongachibva kubasa rake akapfeka mask. Kana kuti achienda kubhazi akapfeka masi ziva kuti mubhazi haubvunzi kupinda usi wakapfeka masi. Vazhinji vachingobva mubhazi imomo unobvabvisa masi.
Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vanoti vanhu havafanira kutya asi kutambira chirwere ichi nekutevedzera zvakatarwa nebadzi rezveutano zvekugara vakageza maoko nekupfeka mamasiki. Dr. Chonzi vanoti vanofirita dzimba dzose dzemuHarare dzinenge dzafira vanhu vakabatwa nechirwere ichi. Dr. Chonzi vanoti kana vapedza kufirita vanozotevedza kwese kwakasvikwa nemufi kana kuti contact tracing kuitira kuti vakwanise kuongorora vose vakasangana navo. Mukuru anoona nezvekutapuriranwa kwezvirwere mubazi reutano Dr. Poshia Manangazira vanoti senzira yekuisa dzidziso muvanhu bazi reutano rakaunganidza vanhu mazana maviri kukadoma svondo rapera avo vakadzidziswa kuti vagozodzidzisawo vagari vemunharaunda dzavo pamusoro pematanho ekutora kana munhu ava kuratidza kuti ava nedenda reCovid-19. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vakanga vafa neCovid-19 vakanga vava makumi manomwe uye vabatwa nechirwere ichi vari zviuru zvitatu nemazana mapfumbamwe ane makumi maviri nemumwe chete kana kuti 3921. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Kirim Dzamire.
Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yekupararira kwechirwere cheCovid-19 zvikuru maguta akaita seHarare, Bulawayo neGweru. Sezvo nguva yedu yapera regaichimbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika kunyanya muHarare huramba huchikwira. Vakoti navanachiremba vanoti hurumende iri kutatarika kuvawanira zvekuzvidzivirira nazvo kuti vasatapurirwe chirwere cheCovid-19. Vemakereke vokurudzira nhaurirano apo nyaya dzekutyorwa kodzero dzevanhu dziri kunze dziri kunyanya kukwira munyika zvapakuti pasave nekugadzikana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana mchida utitumira tamba mbozha, zitumirei ku studio7@voanews.com. Muno kwanso kunzwa na uzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC.
Soko izika tisenda bako VOA Ndebele.